ndinoona kutiza kwava Assad muSyria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia chinhu chakanaka ichavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus. Zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvourayisa vanhu vakawanda. Saka idanho rakanaka tingati isu raitwawo neRussia kutambira vaAssad kuti zvamusati muchadiwa navanhu. Saka zvinhu zvandioti zvakanaka izvo kudzivirira kuurayiwa nokukuvara kwavanhu vachirambira pachinzvimbo.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipomera hurumende yavaAssad mhosva yekuponda zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveSyria zvisina mhaka. Munoti nemashoko iwayo?
Ichokwadi ichocho kuti vaAssad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSyria imomomo, zvinhu zvisingasapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo woutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemuSyria vanga vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here tichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAssad?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomuSyria vakwanise vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana-siyana, asika hatifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSyria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSyria, chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvokuti nyika yakaita seSyria ikatadza kugadzikana, pakazoita problemu yetrade problemu yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.